manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina chikumi 6 2019 nguva dzava 7 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC chiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure avo vakaitwa vakafira mberi nezuro manheru vanoti havasi kuzodzokera shure mukurwira kodzero dzevashandi. Dare redzimhosva rinotora mutongo unokomekedza hurumende kuti iite ongororo yechimbi chimbi pamutumbi wava Terence Masendeke avo vakapfurwa vakafa mwedzi wapera kuminda yemangoda kwachiyadzwa. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wesangano rinomirira varayiridzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure avo vakapambwa nevanhu vatanhatu nezuro pakati peusiku vanoti vakarohwa zvakaipisisa uye vakatorerwa mbatya dzavainge vakapfeka. VaMasaraure vanoti vakakuvadzwa mumusoro, kumusana, maoko nemakumbo vachiti vamwe vevanhu vakavapamba ndevamwe vechikwata chakambovapamba munandira gore rino. VaMasaraure vatiwo hurumende yave kutora vanorwira kodzero dzevashandi sevavengi vachiti hapana anoda kupidigura hurumende asi kuti vanhu vanoda kuti vakwanise kuriritira mhuri dzavo. Vaudza tanonoka wandi weStudio 7 kuti vaudzwa navana chiremba kuti vambozorora kuenda kubasa.
Hai zvitoitawo zvichiita zviri nani, nyama dziri kudzimba asi dziri kuitawo zvichiita zviri nani. Ana chiremba vambotibatsirawo vachionawo kuti ndipapakakuvara vachiita unyanzvi.
Makakuvara zvakadii?
Takakuvara maruoko, musana, makumbo, kusara kwekumeso.
Chii chakaitika?
Tine vanhu vestate vanokwanisa vasere vakauya vakapakata zvombo zvinosanganisira maAK-47 vaine mapisto vaine mamask vakapinda mumba vakapadza vakapinda mumba vakatipomera mhosva yekuti tirikukurudzira matichi kuenda kubasa. Saka tinoda kudistabilisa nyika vachitipomera zvemhosva yekuti pane indavhiyu vakaita pastudio 7 dzokorora zvavaitaura zvinove zvinhu zvandoa kudzokorora zvandakavadzokorora kuti zvingoti ose maticha tinoda kuti tibhadharwo mari inoita tikwanise kuchengeta mhuri dzedu. Saka tinongona ndo zvavaiti zvinhu zvakashata izvozvo vakati munenge muchida kupandukira hurumende. Zvino hatipandukira tene hurumende, tiri vashandi tida kubhadharwa naemployer wavo.
Makakwanisa kuziva here vamwe vavanhu vakakuita izvi?
Vanga vakapfeka mamaski vakaita kuti titadze kuvaziva asi ndinoona vacho ndo vakamuzenge vambouyazve muna January vakambofamba muna January paya ndo vamwe vacho vandinoona nemiriri yavo kuti vanoona kunge vari vamwe vavo.
Mamhangara nyaya iyi kumapurisa?
Magweta edu ari mubishi rekuti vagadzire masutu ekutosuwa iyo state. Magweta ekumapurisa hongu ari kuendwa takagadzira mamedical affidavit zvese zviri kuita zvakanaka. Tinovimbawo kuti tinoziva hedu kuti mapurisa kumhangara ringori muzita nekuti havana tsvakurudzo dzavanoita tichitarisa dzimwe nyaya dzemhando iyi dzavakuitika kumashure.
Moita sei nai vaMasaraure, mucharamba muchienderera mberi here nehondo yenyu yamuri kurwai kana kuti moda kumbozorora?
Hondo iyi inonetsa kuti timire nenyaya yekuti vanhu vari kutotambura nenzara izvezvi, vanhu vari kutofira muzvipatara izvezvi, maticha haana chekutya. Zvaa kutonyadzisa kuti unzi ticha vari kutadza kuenda vana vavo kuzvikoro. Saka hapana kumira kwacho, kuchero kukada kumira hazvimiri. Saka urongwa unoramba uchingoenderera mberi. Saka tinenge takungozora kukodzawa mamembers edu tichitorawo mamwe matanho anoita kuti nyaya dzedu dzizwike tikwanise kubhadharwawo mari inochena. Saka matanho atinawo akasiyana siyana tichazongoona rinenge rawirirana nejeke neruzhinji rwese rwemamembers edu torachange tichifamba naro. Kana vakanga vati tiende mumastreets tichapinda mustreets, kana vakati tingoramwa zvinobasa tichangoramba tichingoda kusvika nyaya yedu yanzii.
Awo wangu ari mutungamiri weAtuzva Obet Masaraure vachitaura vari parunare natanonuka wande weStudio 7. Hatina kukwanisa kubata mutauriro wemapurisa vapo nyati kuti tinzwe pamire hurumende panyaya yekupambwa kwavaMasaraure sezvo vanga vasingadaire nharembozha yavo. Dare redzimhosva nhasi ratura mutongo unokomekedza hurumende kuti iite ongororo yechimbi-chimbi pamutumbi wavaTerence Masendeke avakapfurwa vakafa mwedzi wapera kuminda yemangoda kwachiyadzwa. Vachipa mutongo wavo nhasi panyaya yakakwidzwa nemagweta anorwira kodzero dzevanhu musangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights achimirira mhuri yekwaMasendeke, mutongi wedare repamusoro vaNicholas Matonzi vati mhuri yekwaMasendeke inofanira kupiwa mukana wekuona mutumbi wemufi uye kuti ive naChiremba akazvimirira achaongororawo chakauraya mufi. Asi chipatapata cheparirenyatwa chinonzi chakwanisa kuita kuti vaongororwe mutumbi paongororo mutumbi wavaTerence Masendeke nhasi mangwanani mutongo usati waturwa. Gweta ramirira mhuri yekwaMasendeke mudare nhasi amai Fiona Elif vanoti kunyangwe hazvo hurumende yakwanisa kuita zvimwe zviri mutongo wedare, hurumende inofanira zvakare kuona kuti mhuri yekwaMasendeke yakwanisa kuti mutumbi uyu uongororwe naChiremba anosarudzwa nemhuri iyi. Rachel Towe Studio 7 abata mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda kuti tinzwe zvaitika mudare.
Hongu nyaya iyi yanzwikwa mudare najudge Justice Nicholas Matonzi ndovanzwa nyaya iyi masikati anhasi, uyezve mhuri yekwaMasendeke yanga ichichema-chema yakamirirwa namuzvare Fiona Ailif weZimbabwe Lawyers for Human Rights yanga ichichema-chema kuti tiri kukumbira kuti dare ripe mutongo wekuti mhuri ikwanise kuwana bodi mushakabvu, uyezve pakwanisa kuitwa postmortem examination yanga isakaitwa kubva pakashaya waMasendeke musi wa15 May. Jaji waMatonzi wapa mutongo wekuti vakuru vakuru kumapurisa nekumazvipatara wape mhuri yekwaMasendeke ripoti kana zigwaro rabuda mune autopsy report yakavhumbwa kuti vazoiita nhasi uno.
VaMafunda, mutongo uyu uchine chiremera here kana hurumende yakwanisa kuongorora chitunha chavaMasendeke?
Mutongo wapihwa naJustice Matonzi ndewekuti hurumende ipe mhuri yekwaMasendeke ripoti inotaura kuti mushakabvu akafa nemei. Saka tiri kutaurachira kuti hurumende ichatendera kana ichitacomply necourt order yapiwa nhasi iyoyi.
Pane zvimwe here zvatarwa nedare zvinofanira kunge zvichiitwa mutumbi wavaTerence Masendeke usati waendeswa kumhuri yayo?
Dare rapa mutongo wekuti postmortem report yacho yazobuda ndeipiwe mhuri yekwaMasendeke kuti vakwanise kuziva, kuti vakwanise kuwanawo zororo, kuti vazive kuti malavavo akashaya nekuda kwechikodzero chei. Pamusoro pazvo Justice Matonzi wapazve mutongo wekuti mhuri yekwaMasendeke ikwanise kuita inonzi muchirungu independent examination through an independent pathologist, chiremba wavo wekumhuri anzi akwanise kuita examination mangwana kutarisa mutumbi iwowo aonewo kuongorora kuti vaTerence Masendeke wakashaya nekuda kwechikonzero chenhaka iyi. Saka tazvigamuchira zvikuru kuti mhuri inofanira kupiwa ripoti yakaitwa nehurumende nhasi iyeyi.
Mhuri yekwaMasendeke yati yaudzwa here zvabuda muongororo yaitwa nhasi paitwa postmortem nana Chiremba?
Taura nayo nekuti masikati ano vanga vari kudare namuzvare Fiona Ailif wekuZimbabwe Lawyers for Human Rights. Saka tiri kutarisira kuti wakamirira hurumende wacharespekta mutongo wapihwa naJustice Matonzi.
Mutauri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbira imafunda vachitaura vari parunare muHarare naReichoto weStudio 7. Studio 7 haina kukwanisa kubata mutauri wemhuri yekwaMasendeke vaRichard Masendeke kuti tinzwe kana vapiwa gwaro rehurumende rinoratidza chakauraya vaTerence Masendeke. Hatinawo kukwanisa kubata mutauri wemapurisa vaPaul Nyati kuti tinzwe kana vasvitswawo gwaro repostmortem uye kuti vakwanisa were kuriendesa kumhuri kwaMasendeke. Sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoti varwiri vekodzero dzevanhu vakasungwa mwedzi wapera vachipomerwa mhosva yekupinda musangano wakaitirwa kuMaldives uyo unonzi waiziya nzira dzekuda kuratidzira murunyararo asi zvichinzi nehurumende waida kubvisa hurumende pachigaro zvisiri pamutemo vachange vachipiwa mutongo wekuti vobvisa mari yechibatiso here kana kuti kwete mangwana. Vari kuda kupiwa mari yechibatiso ava vanoti vaGeorge Makoni veCenter for Community Development Trust, vaFrank Mpahlo veTransparency International Zimbabwe, vaTatenda Mombeyarara veCitizen Manifesto pamwe naMuzvare Gamuchirai Mukura veCommunity Tolerance and Development Trust. Mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda vatiwo Muzvare Stavile Dewa veWomen's Academy for Leadership and Political Excellence naMuzvare Rita Nyampinga veFemale Prisoner Support Trust vachasvitsawo chikumbiro chekuti vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kudzimba dzavo.
Kumana nevasikana ava vari kutarisirwa kumira pamberi pedare mangwana. Ndivati kutarisira kuti mangwana vachamira pamberi pedare vachipiwa mutongo wavo kana kuti inonzi ruling muchirungu judgment yedare, nekuti dare rakati richapa mutongo iwo musi wa7 chinova anova mangwana chishanu. Saka mangwana kuma9 dzemakuseni tenge tiri pahaikori kuti tinzwe kuti dare rati chii nenyaya yechikumbiro chavo chekuti vapinde pabeu. Uyezve Muzvare Rita Nyabiyaka Nyampinga uyezve naMuzvare Stabile Dewa wanotarisirwa kuti chichemo chavo chekuti vapiwe bheu chinzwike mangwana. Saka mangwana ezuva rakada kuti koshei kumatare kwatiri takatarisira kupiwa kwemitongo kwevakomanawo wakapiwa mhosva yekuda kupidigura hurumende chisimba, uyezve tikutarisira kunzwikwavo kwechikumbiro chekupiwa bheu kwaMuzvare Rita Nyampinga naMuzvare Stabile Dewa.
Mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda vachitaura vari parunare muHarare. Vagari vemudhorobha reMasvingo varamba kuti kanzuru yavo ikwidze mitero nezvikamu mazana maviri kubva muzana, vachiti kunyange hazvo zvinhu zviri kukwira munyika ivo havanawo mari yekubhadhara mitero iyi nekuti vari kuomerwa neupenyu. Gandri Maramba anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pamisangano yekunzwa pfungwa dzevagari yaitwa pazvikoro zverunyara neFrancis Apiri, vagari vati zvikamu zviri kuda kukwidzwa nazvo nekanzuru zvakakurisa sezvo vasinawo mari. Vagari ava vatiwo zvinorwadza kuti kanzuru yava kuda kukwidza mitero zvakare, iyo yakakwidza mitero pabhajeti regore rino rakatanga munandira. Kanzuru iri kuda kukwidza nezvikamu mazana maviri kubva muzana nekuti mari yekufambisa mabasa yakakwira zvitevera kuondomoka kuri kuita upfumi hwenyika mumwedzi mishoma yapfuura. Amai sungano zvarebwanashe avo vanogara muward 4 varamba kuti kanzuru ikwidze mitero nekuti havazokwanisi kuibhadhara.
Manje manje matarifu hapana chakachinja, iye zvino vakukwidzazve. Endezve vanhu ikonomi yana kumira zvakanaka, vanhu havana mari. Ende kukanzuro ikoko pane zvimwe zvinhu zvavanopa mapriorities zvisingafanirwi, kana kungotenga mazimota emanagement nechichi. Ngavambosiya izvozvo, vakonsentrete nenyaya yekuti vanhu vawane service delivery yakaringana. Uyezve kumvura uko kwainopambiwa ngavangotaura nezesa, vangotaura nezesa chete. Hazvitombodi kukwidza tarifu izvozvo, ngotaura nezesa kuti vagari vanode mvura, votowirirana zvatopera. Upanana matime anenge achiti munhu awane mvura everyday, kana kuwana zvake mvura nhasi mangwana toishayiwa kusora mangwana. Tine time table iri straight. Izvi zvokukwidza hazvina chazvinogadzirisa nokuti vakakwidza zvikashaya basa. Saka tinongoona zvokuti vakakwidza hapana chinoitika, ende vagari vakaomerwa. Ndeimwe nyaya hombe.
Kanzuri inoti vagari vekunzvimbo dzeruzhinji vaibhadhara madhora makumi maviri emarati jezi vanenge vakubhadhara makumi matanhatu nemadhora masere emarati jezi pamwedzi. Vanogara kunzvimbo dzembozha vanenge vobhadhara mari inopfuura mazana maviri emadhora emarati jezi pamwedzi. Asi vaBentley Mago avanogara kuNyararo West vati kanzuri inotambisa mari ichitenga zvinhu zvisina maturo pakuita basa nemazvo.
Because as of now service delivery yachona havasi kutoioffer. Mari dziri kuda tiri kubhadhara dziri kuenda to their luxurious staff kuenda kuna ZITF kutengerana mafoni anodhura. Havasi kuita chinhu chiri tangible chatoona kuti izvi zvinhu zviri kuitika. Mabhinhi asi kutakurwa mota dzaa dzakafa kubva kare izvo zvinoratidza kuti kwai hwani ndo iripo. But tichingoona tichingofamba tisingatakuri mabhinhi marocation. Ndo zvatiri kuti ngavasakwidza ngairambe iri ipapo chione vatanga vaita service delivery. Ngavafawane dzimwe minzo dzokuita kuti zvinhu zvibajetike pamari idzodzo. Kana if it means kuenda kugovernment vachinoti tipo fuel yavo inouya direct kwavari ngavaite izvozvo.
Asi mutevedziri wameya wemasvingo vaWellington Mahwende vati kanzuri yasvika padanho iri nekuti iri kuomerwa nekufambisa kwemabasa ayo nekuti zvinhu zvese zvakakwira nezvikamu zvinopfuura mazana maviri kubva muzana.
Yecost recovery kuti mitengo yezvinhu zvedu makemicals atinosukisa mvura akakwira, fuel yakakwira, angava maspace nemota dzekutaura mabhizi akakwira. Saka hakusi kukwidza asi kuti tirambe patiri because kana kanzuri ichiita mari haitei profit but inongova cost recovery kuti kanzuri yedu irambe ichisevha.
Vanoona nezvekufambisa kwebasa mumasungiro eResidents Ratepayers Alliance kana kuti MURA vaHardlife Tangai vayambira kanzuro kuti iteerere zvido zvevanhu.
Tinoti kanzuro yaita maconsultative meetings ayo ekubvunza iro resupplementary budget ravo iri ende vanhu vauya muhwandu hwavo isi takakokerawo vanhu vedu kuti vauye vanzwewo pane pfungwa dzekanzuro, kanzuro ichinzwa pfungwa dzevanhu. Asi tinovimbe yekuti kanzuro sezvo yava pfungwa dzevanhu ichateedzerawo zvido zvevanhu nekuti pataita isu mutsvagirudzo zvataita nekuona vachiitawo mubvunzo yavo vachibvunza nokutsvaga pfungwa dzevanhu vanhu varamba zvekuti maretsi akwidzwa. Saka ivo vekanzuro vakazoenda havo nerweseri zvavo zvechitsika chavo chavajaira ichi chekuti vanoti vabvunza vanhu musika vozonoita zvekutsokodzera mashoko evanhu pamapepa enhema futi. This time tinogona kuzviramba, tinoti hokoyo kwavari ikoko hatizvidi.
Vamwe vagari vanoratidza kusafara nezviri kuita kanzuro yavo zvekutenga zvikakarira zvemotokari nhare mbozha zvichipihwa vakuru vevashandi mukanzuri yemasvingo. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano rinoona nezveutano pasi rose reWorld Health Organization kana WHO rinoti zvichatora nguva refu kuti chirwere cheEbola chiri kunetsa muDemocratic Republic of Congo chipedzwe. WHO inoti huwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi hwapfuura zviuru zviviri uye vanhu vanoita chiuru nemazana matatu nemakumi mashanu vafa nechirwere ichi. Sangano reAfrican Union rinoti rambomisa Sudan kuva nhengo yemubatanidzwa uyu kusvika hurumende yevanhu vasiri vechiuto yave panyanga munyika iyi. Izvi zvinotevera kufa kwevanhu vairatidzira vanoita zana nevasere mushure mekurwisana nemauto. Zimbabwe iri kuedza kusimbaradza ukama hwayo nenyika dzakabudirira kusanganisa America nesangano reEuropean Union. Asi kunyangwe hazvo paine chidokwa dokwa chekugadzirisa upfumi, vanopikisa nevanorwira kodzero dzevanhu vari kugunun'una nekusungwa uye kupambwa kwavanoti kuri kuitwa vanopikisa hurumende kana kuti vemasangano akazvimirira oga. Hurumende iri kuedza kuumba ukama kuburikidza nemisangano iri kuitwa nebazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika uye nhengo dzedare reparamende dzichitungamirirwa nemutauriri wedare iri vaJacob Mudenda. Nezuro kwakaitwa musangano pakati pehurumende neEuropean Union muHarare uye gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vakasanganawo nemiriri wenyika yeAmerica muZimbabwe vaBrian Nichols nechinangwa chimwe chete chekugadzirisa nyaya dzekudyidzana. Ukama pakati peZimbabwe nenyika dzakabudirira wakaita zinyeke-nyeke mushure mekunge vatungamiri vehurumende vapomerwa mhosva yekutonga nedemo nekubirira sarudzo. Asi hurumende inoti zvirango zvakauya mushure mekunge yatora minda kubva kuvachena ichiendesa kuvarimi vatema. Mukuziya nezvenyaya iyi, Tabata Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vari mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga uye vanongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vakarerekera havo kubato reZANU-PF vagadzira chirumhanzu. Totanga nekunzwa kubva kuna vachirumhanzu nezvekukosha kwemisangano iyi.
Zvinhu zvakakosha zvomene inzwisiso yekuti mukarangarira purezidhendi vamunangagwa vakati ivo nyika yeZimbabwe haigoni kuramba yakangoonesa musoro, inyika inofanira kudyidzana nedzimwe nyika. Asi mukudyidzana imomo, nyika yeZimbabwe ichiziva kuti zvakanakirei kudyidzana nedzimwe nyika uyezve zvakaitira chii. Saka zvinhu zvakakosha sereti kuti chii kuti Zimbabwe idi idyidzane nenyika dzese pasi rose.
Vamavhinga, muri kuona Zimbabwe ichizadzikisa here zviri kutaurwa neveEU ava nevamwe nyika dzakabudirira?
Hongu, zvinhu zvakanaka kuti Zimbabwe izadzise zviri kutaurwa neveEU nevamwe, zvisiri zvitsva kwete, nekuti bumbiro remutemo renyika reZimbabwe rinotaura pachena kodzero dzese dzine vana veZimbabwe. Dzinosanganisira kusashungurudzwa, kusapondwa, kusarohwa. Asi dambudziko guru nderekuti hatizivi kuti hurumende yeZimbabwe ndiva nani chaizvo, nharadada vari kuramba vachiita nini vachiti uku nyika inoda kuti ibudirire iite ukama hutsva. Ivo vanenge vachirova vanhu, iko zvino tine vatungamiri vemasangano akazvimiririra vari kushungurudzwa, tine vanomwe vari muusungwa iko zvino. Vanhu vanofanira kuzodzoka mukoti musi wa20 June. Tine mukuru Obed Masarauri wevadzidzisi akarohwa kuita kasira mberi Zuro Manheru nevaaiti ivo vasori venyika. Zvese izvi zvinovhiringidza basa rakanaka ringangoitwa nenyika nerimwe rutivi.
Vachirumhanzu, munoona sei nyaya?
Awa, ndo zvatoti ino kuti tipindire mune zvimwe zvinoitika kana zvinoitwa navamwe vanhu ndofunga haisiriyo nyaya yamatanga nayo. Mati inini munozviona sei kuti nyika yedu yeZimbabwe inofambira navo here zvakanaka nezviri kuitika pasi rose? Ende isusu tiri kuti sokutaura kwakaita vamunangagwa ndo chishuvo chavo. Saka isusu ngatifokasei pana izvozvo kuti tione kuti oright, samaZimbabwe zvisho kana Europe ichida kudai vanombodai chii kwatiri? Isusu chii chatinoda kwavari? Ndapati patingaita win-win situation. Tadaruka tangona kuti aiwa kudyidzana kunodini kunenge kwanaka. Asi Europe yacho ikauya ina maconditions zvinobva zvaita problem.
Vamavhinga,
chatinofanira kuziva ndechekuti boka neboka rine mitemo yaro, kana kuzvigure kana kuzvinyaya kune mitemo yeko. Haungosi kuti ini ndinoda kuti ndiite zvakati. Ngativirirane ipapo pasi rose kune mitemo iri kuremekedza kodzero dzevanhu. Nyika yeZimbabwe iri kuzvingoita zvinhu zvekuti inozvikwanisa. Kone nhaka yeiko hurumende yeZimbabwe iri kurega vanhu vachipondwa, vachishungurudzwa, kodzero dzichikandwa pasi, dzichishandiswa sechikopo? Remekedzai ndokuti nyika iyene mabasa. Hurumende yeZimbabwe inofanira kuzivikanwa nemabasa ayo akanaka, kwete kuti muromo unotaura zvakati. Zvivaita kuti muromo hauzaririrwi nerwizi. Tinyangotaura kuti tinoita zvakanaka zvakadii zvakadii zvakadii, asi chokwadi chinoonekwa pamaitiro munyika.
Aiwa, kuda ndiganeno kuda ndingapindiravo here ipapo?
Pindai.
Handi munoona kana tichiti mbukumbunyikidzwa kwamahuman rights, for example kuEurope vanobvumira kuti same sex varume varoorane vachichadha zvinozikanwa. Asi muno izvozvo hatizvibvumiri. Saka vakauya ivo vachiti munombunyikidza vanhu, isu tichange tichibvunza kuti kumbunyikidza kwamunoreva ndokupi?
Vamavhinga Petitans.
Aiwa, tiri kuenda kure vachirumhanzu. Nyaya iri pano ndeyekuti inga ndataura wani kuti bumbiro remutemo renyika yeZimbabwe rine chitsauko chechina chine kodzero dzevanhu dziripo dzinozivikanwa. Ngatitotangai nekodzero dziri mubumbiro renyika reZimbabwe. Vanhu vari kusungurudzika, vari kutambudzika, havawani chikafu chakakwana muzvipatara, hamuna mishonga. Kune kodzero yekuti munhu wese ari muZimbabwe anga achiwana utano hwakaringana hwakanaka huri pamusoro.
Right, tanyatsokunzwa zvamataura vamazina. Tikatarisa nyaya dzekushaya mishonga muzvipatara. Munane kodzero yekuti arapiwe, munane kodzero yekuti ararame. Asika tinowana kuti idzodzo nyika dzekuEurope ndodzakapa masanctions kuZimbabwe. Saka pakutaura naka ndopatati onai muri dzedu dziri kufa nokuti imimi makati pazvirango.
Vava vinga.
Chiripo ndechekuti vatungamiri veZimbabwe ngavangogara vakaziva kuti zvavanoita pausiku, zvavanoita kuseri zvinenge zvichizivikanwa zvinoonekwa. Havagoni kuzvitsipika voenda vachinozvichenura nemashoko chete.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vari mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamhembeko yeAfrica vaDewa Mavinga vachitaura vari parunare muJohannesburg, South Africa. Manzwa zvakare kubva kune vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vakarerekera havo kudivi reZANUPF vagadzira chirumanzu. Vachirumanzu vanga vari parunare muHarare. Vechidiki makumi mana nevaviri vari kuenda kuAmerica pasi pechirongwa cheMandela Washington Fellowship mwedzi uno. Rutendo Mawere anotipanyaya inotevera.
Pasi pechirongwa ichi, vechidiki vachaenda kumayunivhesiti nekunoshanda kumakambani epamusoro muAmerica kwemasvondo matanhatu. Mutauriri wemuzinda weAmerica, amai Stacy Lomba, vaudza Studio 7 kuti vechidiki vachanodzidziswa hunyanzvi hwezvekufambiswa kwemabhizimusi nemabasa pamwe neutungamiriri.
This year we're really excited to be sending 42 Mandela Washington Fellows to the United States this year.
Gore rino tiri kuendesa vechidiki makumi mana nevaviri pasi peMandela Fellowship, uye vachanodzidziswa hunyanzvi hwekufambiswa kwemabhizimusi nemabasa pamwe neutungamiriri.
Kunyange hazvo uwandu hwevari kuenda gore rino hwaderera kupinda wegore rapera, uko kwakaenda vanhu makumi matanhatu, amai Lomba vati izvi zvakabata nyika dzese. Vati kunyange hazvo uwandu hwaderera gore rino, Zimbabwe ndeimwe yenyika dzine vanhu vakawanda vari kuenda kuAmerica.
It's really something that's affected all of the countries that participate, but I will say that Zimbabwe still has per capita more fellows participating.
Izvi zvabata-bata nyika dzese, kwete Zimbabwe chete. Asi Zimbabwe ichine vanhu vakawanda vasarudzwa kuenda kuchirongwa ichi, zvichitariswa uwandu hwevanhu munyika kukunda nyika dzakaita seNigeria neEthiopia.
Mutungamiriri wemubatanidzwa wemasangano evechidiki weNational Association of Youth Organizations, vaMishek Gondo, varumbidza chirongwa cheMandela Washington Fellowship vachiti chinovandudza utungamiriri hwevechidiki.
Yale program inobatsira vatungamiri vechidiki kuti vange vane udzamu muutungamiri hwavo munharaunda dzavanoshanda. Makatarisa program iyi inofananidzwa nemurume anonzi Nelson Mandela. Nelson Mandela aiva munhu aishanda munharaunda yake munzvimbo yeSouth Africa, uye achishanda nevanhu kuita kuti pava nebudiriro. Uyezve inotarisa zvakare program iyi nenyaya yepeace, runyararo, nekuti pasina runyararo hapana development. Uye zvingabatsire vechidiki atingati maskills aya kuti vakwanise kunge vari maleaders, kana kuti vatungamiri vanokwanisa kunge vachikwanisa kutungamira. Inotarisa vadi vechidiki sevatungamiri vazvino, kwete vatungamiri vamangwana.
Vechidiki vachanosangana nevamwe vanobva kunyika dzemuAfrica dzakasiyana-siyana. Chirongwa ichi chakatangwa nevaimbo vamutungamiriri weAmerica vaBarack Obama chichinzi Young African Leaders Initiative, kana kuti YALI, muna 2014. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Muchirongwa chedu cheLife Talk na 8pm tiri kutarisa kuoma kwaita zvinhu muupenyu, uye zvazvinoreva kumadzimai anochengeta mhuri. Kana muchida kupinda muchirongwa chedu ichi cheWomen's Roundtable kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Mutungamiri wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure, vakaitwa kafira mberi neZiro Maneru, vanoti havasi kuzodzokera shure mukurwira kodzero dzevashandi. dare redzimhosva rinotura mutongo unokomekedza hurumende kuti iite ongororo yechimbi chimbi pamutumbi wavaTerence Masendeke vakapfurwa vakafa mwedzi wapera kuminda yemangoda kwachiyadzwa. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Chris Gande munhau dzeIsindebele.
Sokuyisikhathi sendaba kuVOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlaka 6 Nhlangula 2019 uChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
injongo yethu ngeyokuletha ukuthula phakathi kukaZulu, ukuthula okuqondane lokupholisa amanxeba enzakala kudala okwenzakala kathesi lokuza kwenzakala kwelakusasa.
Abekhomishini ebona ngokuletha ukuthula lokukhumisana umlotha ANPRC bahlangene labenhlanganiso ezijiyeneyo zakobulawayo lamhlanje bexoxisana ngodaba lombhuqazwe wegugurawundi. Abakhulayo abangamachumi amane lambili beZimbabwe sebelungele ukuya kwele Melika ngaphansi kohlelo lweYoung African Leaders Initiative iYali. Inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi iAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe isisole ukuthunjwa lokutshaya komkhokheli wayo umnumzana Obed Masarure izolo ebusuku. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Abekhomishini ebona ngokuletha ukuthula lokukhumisana umlotha eNational Peace and Reconciliation Commission bahlangane labenhlanganiso ezijiyeneyo zakobulawayo lamuhla bexoxisana ngodaba lombhuqazwe wegugurawundi olubikwa kuludaba egudwini emizameni yonke yokuletha ukuthula lokuxolelana emhlubulweni wesigaba seMandebeleni. UBathabile Masuku usethulela loludaba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Emhlanganweni wabekhomishini ye-National Peace and Reconciliation Commission, i-NPRC wakobulawayo, amalunga ebandla lezaphu aveze ukuphatheka kubi ngoba bethi lapho ikhomishini le esihambe khona bekukhanya kulamalunga amabili ombusazwe awazana uPF lawe-MDC kuphela, kukanti abayibo abathinteka kakhulu ngalumbhuqazi wegugurawundi kuyibo. Abanye bathi ngabe kuba le khomishini ekhangelane lodaba olwegugurawundi kuphela zwi ukuze indaba le ifike emaphethelweni. Umnumzana Selo Masolenare ongumgcini sihlalo we-NPRC uthi bakubona kufanele ukuthi baphange bangene kundaba yegugurawundi ukuze abantu baphole amanxeba.
Injongo yethu ngeyokuletha ukuthula phakathi kukaZulu, ukuthula okuqondane lokupholisa amanxeba enzakala kudala okwenzakala kathesi lokuza kwenzakala kwelakusasa.
Umnumzana Johnson Mkandla okhangelane le ndaba zegugurawundi kubandla lezaphu uthi umbhuqazwe lo wawuphakathi kwezaphu lezano PF, kodwa nxa leli bandla selitshiywa kundaba zokukhumisana umlotha ngeke kube lokuthula.
Nxa kuyikuthi indaba yegugurawundi ingaphela ilungiswe ngendlela sibili eqondileyo, izaphu kumele ibe phakathi. Impilo yegugurawundi yadalwa yizaphu lezano.
Unkosikazi Jenny Williams obemele iMathebele Land Collective uthi kuyadingeka ukuba mhlawumbe kube le khomishini ekhangelane legugurawundi kuphela ukuze kukhanye ukuba uhulumende senanza abantu beMathebele Land.
Mina ukubona kwami National Peace and Reconciliation Commission ngaye izafuna ukukhangelisisa kakhulu ngendaba yegugurawundi, izafuna ama-resources akudlula ona lawo abalakho. njalo siyabusisisa kakhulu ngendaba yama commissioners thina besithi ungabe kungezelelwa ama commissioners abavele emandebeleni abazakhangelisisa kakhulu ngendaba yegukuronde.
Umnumzana Levi Moyo ongumfundisi njalo esebenza ndawonye leZimbabwe Christian Alliance uthi ulokuthandabuza ukuba kuza kuba lokuthula kundaba yegukura hundi.
Mina ngobona uright ukuthi abantu bayakhuluma, kodwa ngilovalo lokuthi abantu esikhuluma ngabo bayasilalela. Mina bengifisa ukuthi ngabantu laba ababusayo kuyiba babe involved ekubulaleni abantu ugukurawundi abakho embusweni, kumbe kube le interim government kule investigation.
Umnumzana Patron Xaba osuka kumthwakazi Republic uthi yena ukhangelele ukuthi laba abacatshangelwa ukuba yibo abalamacala babotshwe.
Esikukhangelele nge-NPRC okuqala ukuthi umuntu nxa elecala eyi-suspect kumbe ecatshangelwa ukuthi ulecala aqale aboshwe, then bese kusenzeka okuthiwa khona i-investigation. I-investigation yana okuyicubungula icala lakhe kwenziwe, njalo kufanele kube lo mantshi onguye esikhangelele ukuthi khona umuntu ofanele abe i-neutral.
I-Commission ye-National Peace and Reconciliation Commission isibeke kwabasobala kuZulu weMathebeleland ukuba bahlose ukuqala ngendaba yegukura hundi ekuzameni ukuletha ukuthula lokukhumisana umlotha, kodwa babuye bathi lokhu akutsho ukuthi sebebeka ezinye indaba eceleni. Iningi labenhlanganiso ezichiyeneyo basekele umbono othi kumele kube lekomiti ezimele yodwa ekhangelane lodaba lwegukura hundi, njalo kakube labantu abavela eMathebeleland abancedisa kule indaba. Izakhamuzi zeMathebeleland zitshengise ukuba amanxeba lokhe emanzi, njalo kusaselomango ukuze indaba le ifike emaphethelweni. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kumbe ATUZ isisole ukuthunjwa lokutshaywa kwesiphathamandla sayo umnumzana Obed Masaraure izolo ebusuku ngabacatshangelwa ukuthi bathunywe nguhulumende. Umnumzana Masaraure ubikwa ethunjwe ngabantu abakade bethwele imbhobho yohlobo lwe-AK-47, njalo imfanekiso esebulenjini itshengisa ukuthi ubhaxabulwe kakubi emhlane lasekhanda. Lokhu kwenzakala inhlanganiso le igqibe ukutshengisela kwayo izolo ikhalaza ukuholiswa ngemali yedola leMelika ngoba isithi intengo yempahla ikhuphuka mihla yonke ezitolo. Umnumzana Masaraure utshele iStudio 7 ukuthi inhlanganiso yakhe izahlangana icubungule ukuthi thathe nyathelo bani ngalolu daba. Esinye njalo esiphathamandla se-ATUZ, uMr. Godfrey Chanda. Umnumzana Godfrey Chanda ubotshwe okwesikhatshana kuthange waphinda wakhululwa ngamapholisa eGweru, wona amcebise ukuthi engaqoqi kumbe akhulume emihlanganweni yababalisi kulelo dolobho. Asenelisanga ukukhuluma lamapholisa ngalolu daba. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungqoqo osithandekile Mhlanga weStudio 7 ayiqhubele umnumzana Fortune Jamela isiphathamandla se-ATUZ.
Umnumzana u-Obed Masaraure usukeke wathathwa ngodlame kakhulu ebusuku phakathi kwamabili ngamadoda angaba yisithupha ethwele izikhali zohlobo lwe-AK-47 bamfaka ke emoteni bahamba laye. Bemthatha nje bamthatha phambi kwemuli yakhe abantwana unkosikazi bonke bekhangele okuyihlukumeza kakhulu amalungelo abantu. Sithi thina ke lokhu kuyayangisa okwenziwa nguhulumende. Bekungapheli nje amahola amangaki uhulumende efake umthetho okubana uzahlalisana phansi lenhlanganiso ezimela abasebenzi kukhulunyiswane ke ngeholo labo. Kodwa ke eqeda lapho ke uhulumende ngeva ukuthembisa ukuba akusoze kuphinde kwenzakale ke ukubotshwa kwabameli bezisebenzi, wasuka ke wenza okwehlukene lalokho akuthembisileyo. Okutshengisa ukuthi uhulumende lo uyaqhuqa lapha khona njalo uwesaba noma ngubani owenza noma yini. Kunje ngeke sisamthemba uhulumende noma nje esibiza ukuba sikhulumisane laye. Sesiza kubona ke njengechinga lokubana libophe ligole abantu libafake entolongweni. Uhulumeni kaMgabe ube ngcono uthi asikufuni ke thina lokho njengenhlanganiso, sithi uhulumende kame njengakhathesi nje.
Kulandela lesi sehlakalo, ukuyini eselizakwenza njengenhlanganiso?
Thina asithunywa ngumuntu, thina asithunywa nguMasaraure, thina yithi ababalisi esitshela inkokheli ukuthi sesifuna kwenzakaleni. Asitshelwa yinkokheli ukuthi senzeni. Kulokho ke uhulumende kumele akubone, akubambisise, kuqine akuzwisise. Kunje sesisesaba lokuya emsebenzini ngoba noma nguphi umkhokheli uhulumende uzamlandela ngamunye ngamunye. Sesihlala lamafoni elezimali ukuba nxa efika kuphela umuntu ofika ezosibuza lokhu lalokhu kumbe ezosibopha, sizawutshela umhlaba. Amapholisa noma azisiwe njengemfanelo, kunzima ukuthi enzeni ngoba ayazi ukuthi ngobani abathathe uMasaraure. Thina njengenhlanganiso ke sasihlanganisa amakhanda ukuthi sicubungule ke impumela yalokhu kutshengisela kwethu, sicubungule ukuthawa kwaMasaraure, sibone ke ukuthi ke sesiqhubeka kanjani sisiya ngapi. Asibuyeli emuva, sisahlanganisa amakhanda njengababalisi ukuthi kuyini esiza kwenza okulandelayo.
Lo ke ngumnumzana Fortune Jamela, isiphathamandla senhlanganiso ye-Atuz, ubexoxa le-Studio 7 ecingweni ekoBulawayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Abasakhulayo abangamachumi amane lambili abeZimbabwe sebelungiselela ukuya kwele Melika phansi kohlelo lweYoung African Leaders Initiative, iYALI, olubizwa njalo ngokuthi iMandela Washington Fellowship, ukuyafundela ubuciko obehlukeneyo kwezokuqutshwa kwamabhizimusi lemisebenzi yobukhokheli lokunye. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Abasakhulayo laba bazayaphatheka ezifundweni zamaviki ayisithupha besemakolitshini amayunivesithi lamankampani atshiyeneyo. Isikhulumeli sehofisi yommeli weMelika eZimbabwe, unkosikazi Stacy Lomba, ulandisa ngohambo lwabasakhulayo laba.
It's just broad budget cuts across the board, not specific to Zimbabwe.
Lokhu kuhlanganisela amanye amazwe, hathi eleZimbabwe kuphela. Yinto etholakale kiwo wonke amazwe alabasakhulayo laba abaphatheka kulolu hlelo. Ngithanda ukwazisa ukuthi eleZimbabwe yilo ilizwe elilabantu abaningi abazaphatheka kulolu hlelo nxa siqathanisa lamanye amazwe alabantu abaningi abalisa ele Nigeria lele Ethiopia.
Our numbers still compare, so we're really proud of that.
Umqondisi wenhlanganiso yabasakhulayo eye National Association of Youth Organizations, nayo umnumzana Mishek Gondo, uchasisa ngobuhle balolu hlelo.
He is trying to create the very best African leaders.
Uzama ukubumba inkokheli epheleleyo yakwele Afrika, ikakhulu uhlangothi lwabasakhulayo. Enye into yikuba abasakhulayo laba bahlalisane ngokuthula kulo hlangothi olukhuluma ngezokuthula lokulondolozwa kwabantu. Kulo hlangothi njalo lwenguquko kundlela abantu abaphila ngayo kanye lezomnotho njengalokho engike ngakutsho ngaphambilini ukuthi kumele babe ngabantu abaphatheka ngendlela eletha inguquko, ngoba lolu hlelo lwasungulwa kukhangelwe omnye wethu owayelodumo uNelson Mandela. UMandela wayengumuntu owazinikela ukuthuthukisa isizwe. Kungalesi sizathu-ke abasakhulayo laba befundiswa ukuba zinkokheli kusukela ezigabeni zabo, kanye lokuba balethe umahluko kizo ngokuzinikela
ngokugcweleyo.
Isakhamuzi seHarare uMnumzana Jonathan Mathe uthi le yindlela enhle yokuthuthukisa abasakhulayo bamazwe awezwekazi le-Afrika.
Mina ngibona ngani ama-entrepreneurship programs la abalulekile kakhulu, ngoba enza ukuba labo abalengqondo yokuqala into zabo baphinde bafumane olunye ulwazi from abanye abantu abacabanga njengabo and bancedana, and then at the same time babona ukuba into zenziwa ngohlobo olwehlukeneyo kwamanye amazwe.
Uqhubeke eluncoma kakhulu lolu hlelo uMathe.
Kubalulekile kakhulu kubona kwami ama-youth programs lawa aqakathekile ukuba ahlale esenziwa. It's a win-win situation for labo ababe exchangeni, whether umuntu wakhona usuke eMelika waza apha or usuka lapha esiya eMelika, bonke bayabenefitha.
Lolu hlelo lweYali Mandela Fellowship lwasungulwa ngowayengumongameli weMelika ngaleso sikhathi uMnumzana Barack Obama ukuthuthukisa abasakhulayo ezwekazi le-Afrika abakuhlangothi zobukhokheli lokuqhutshwa kwamabhizimusi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Good Life Talk eyenzayo nakumzuzwana emlutshwana elandelayo. Namhlanje ke sihlaziya udaba lwabo mama, sikhangela ke isimo esibi somnotho eZimbabwe nokuhlakanyezwa kwabalwela ilungelo likaZulu. Kuhlelo asihluzeni bomama, thumelani i-text message unombolo ezithi 001-202-465-0318. Ake sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umanyano wamazwe awezwekazi le-Afrika we-African Union uthi usuke wamisa eleSudan ukuphatheka kumihlangano lokuhlela kunhlelo zawo ukuze kwenziwe ukhetho lokudinga inkokheli yentando kaZulu, hathi eyebutho ekhona okwamanje. Ukubotshwa kwabasebenzela inhlanganiso esizimeleyo abayisikhombisa ababotshwe kunsukwana ezisanda kwedlula besetheswa icala loku buzama ukugenqula uhulumende lomkhokheli wenhlanganiso yamatitshala e-Amalgamated Rural Teachers Union uMnumzana Obed Masaraure otholakale echayiwe ngemva kokuthunjwa. Sekubangela ukuthi abantu bathi uhulumende useqalile njalo umkhuba wakhe. Abayisikhombisa laba abavalelwe ejele leChikurubhi betheswa icala lokwenza umhlangano elizweni leMaldives owawubahlomisa ngokugenqula uhulumende kusetshenziswa indlela ezithiyeneyo ezingelazikhali. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolwela ilungelo likaZulu esigabeni seMandebeleni uMnumzana Mbuso Fuzwayo endawonye lomfundisi Angliston Sibanda. UMnumzana Mbuso Fuzwayo nguye osungula lingxoxo.
Kunohlupho ukuthi sithi kunabantu abahambe bafundela ukugenqula uhulumende, kuliqiniso mvela sokuqinisa. Kodwa uhulumende lo uma singalandela imvali yakhe kusukela ngo-1980 uthi ma esesedubeni uhlala ecreata ama-side shows ukuthi kulabantu asebemvukela. Ungakhangela from 1980 zaqala umbhuqazi wathi kunabantu abafuna ukumhlamukela njalo nje kuyahlala kungaba sokungani sokule problem kubuyondaba ningi sithole la the accused of ukuba njani bahlamukela uhulumende. So yindlela uhulumende lo ma esesehluleka ukudeliver economically aqatha ngakho.
Ye nanto udaba uMnumzana Sibanda, uyavumelana yini lo uMnumzana Fuzwayo?
Ngivumelana naye
ngiphinde ngingavumelani laye. Ngivumelana laye ukuthi ngimkodwa sibuthi uhulumende leyo uhlale edinga into zokucatsha ngaye. Kodwa kudaba lolo lusegudini esikhuluma ngalo olwabantu abahambe bayetrainwa. Ungakhangela i-content yento akade beseyifundela. Lo muntu okade bafundisa uSerge Popovich, elibizo lakhe bamuthi nguSoren. I-content yezinto abazifundelayo naloba nguphi uhulumende angayithuka. Manje lokhu uhulumende uvele uhlezi esesaba vele ukuthi uzaginqulwa, usehlezi lezizathu. So-ke mina ngibona ngani i-training le abayihambileyo kade sizama ukulandela lami ngigudinge kule njini ukuthi i-training ye-canvas kuyini i-canvas njalo basebenzani. Indoda leyo kuthiwa nguSerge Popovich abakhokuthungamela umvukela owawisa uSlobodan Milosevic e-Yugoslavia kuthiwa nguye futhi okade ephefundisa abantu ubuciko obokuthi baqoqane bavukele uhulumende e-North Africa. So khaya selephe into yakhe izifundiso zakhe eZimbabwe. So-ke mina ngibona ngani uhulumende lowo ovelela nxa evele wrong. Laphi thina ama-activist sisuka sisuke saba ngamachapha sazi-exposa.
Nanto udaba mnumzana Fuzwayo uthini wena lokhu?
Hayi ngiyakuzwa okuthiwa ngusibanda kodwa ikuthi mina kusukela ngo-2000 baningi abantu kodwa bebotshwa kuthiwa bafuna ukugenqula uhulumende. Kodwa abantu eZimbabwe kuphela embaziyo abanacapacity yokugenqula uhulumende lowo bangaze uyetrain abantu ngoba abantu abangu-5 angikhula ukuthi bangagenqula uhulumende. Uhulumende weZimbabwe ukugenqulwa ngama-tankers. Sabona umgabe wagenqulwa ngabantu ababengama-tankers lembhobho and ngaphandle kwalokho akula muntu ongagenqula uhulumende weZimbabwe manje. Yikufuna nje ukuthi sikhangeleni, sikhangele eceleni kwe-ground ngoba sebesehlule ku-deliver economically. Loko kuthi ngusibanda yeba ngabe baba nje but angikholwa mina ukuthi ungathi kwankona abantu bengene airport bengakenzi anything ukuthi hayi bazogenqula uhulumende ngoba kula muntu engathi ukuthi hayi i-training yabo yileyi and lowo muntu engabe ethena ukugenqula uhulumende yes kodwa yisho ukuthi uthena khona kokuphela nje but okuzesiqale sibe kwazi ukuthi amasotha wona esiyagenqula umgaba aqala athrenwa ngulowo muntu kumbeni bazigenqulela nje and mbona ngazathi umuntu ongabe ozagenqula yena kuhulumende ngowagenqula umuntu uhulumende nalo ngowagenqula umbuso kamgazi ngo-2017 other than that kangimbona omunye umuntu onecapacity yokukwenza khonoko.
Sibanda ngiyakuzwa uyahleka lapha ungasiphelako.
Ake sithi thina uFuzwayo uma ekhuluma kanje usuka khohlwa umfana kaFuzwayo ukuthi angikazi ngasekakhohlwa ukuthi ebelisweni zasisenza njani enkomeni. Uyabona amasiko nomuntu eligwala Fuzwayo. Umuntu eligwala njengohulumende lo owamadoda lawa vele abantu bezanu bavele bahlala bengamagwala. Nxa wakhuluma labadala ababesempini babutshenti ukuthi amazanu avele babevele bengamagwala. So nxa ufika legwala awuliniki i-chance ngoba lokho sisikwenzile phina sama-clans sesithethe igwala leli salunika i-chance eyokuthi lisigode lusesigodele ukubulala kodwa kanti vele eyiyiqoqa kusikho. Ngiyavumelana la uFuzwayo ukuthini abantu laba abanamandla okugenqula uhulumende. Kodwa-ke mina ake ngithi mina baningi abantu engibaziyo futhi abathrenwa ngusoreni uPopovich undoda lowo usendoda lowo uthrena abantu ukuthi vamelise ukuqoqa abantu ukuthi batshengisele kodwa yena ikokwakhe kuyabe kungaku-non-violent utsho njalo. Ake ngithi mina Fuzwayo ungahlanganisa abantu abangu-5 bangabuya lapha bathrenwe mina lawo sibeni baningi si-organize emalokishini ukuthi abantu ngabagcwale ezi-3 esesincedisa amathenka layo wona lawa abevele khona njengakhona ekhane kwenziwa ngomkobusho ukhiphe umgabe umgabe wathi ekhitshwa awakhitshwa ngamathenka ye kodwa lathi sahamba sagcwale ezi-3 sasekela ini amasotsha.
Iyatshisa indaba kodwa isikhathi sesingasavumi. Ungasigqibela uhlelo mnumzana Fuzwayo.
Ngiyamuzwa uSibanda kodwa kamboni mina ukuthi khona khona uma abantu bemobilize ukuthi bedemonstrate kulicala ngoba isisekelo sethu siyakuvumela ukuthi abantu kababonisele kabademonstrate ma bengasuthiseki as long as kusenziwa ngesisekelo. Mina kangikaboni ukuthi abantu labana kuyini abakuviolethileyo constitutionally.
Alo-ke ngumnumzana Mbuso Fuzwayo olwela ilungelo likaZulu wesigaba seMandebeleni bexoxa indawonye lomfundisi Angliston Sibanda. Iningi labantu beZimbabwe liphila nzima ngalezi zikhathi zokonakala komumo womnotho lwangokuqonga kwentengo yempahla lokudla mihla ngemihla. okunenga sikuzweni kuGibson Bebe esethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Ingcweti kwezenhlala kahle kaZulu zithi lolu laka lungabe lubangelwa ibunzima ilizwe libhekane labo osobulethe obuyanga kanye lokukhonona ikakhulu kwabasha abaswela imisebenzi. Abanye ngabathi le yizondo evela kumanxeba angazange aphepha kuzehlakalo zendulo ezilokho zifutha enhliziyweni zabanye. Inkulumo yokuthuka kanye lokufunga isivamile endaweni ezihlangana iningi ezifana nasenkundleni zenguqu, ezilindweni zamabhasi lemichova osokuqhele kwafika nasezinkundleni zokuxhumana ezebulenjini ezifana nabo Facebook, WhatsApp leTwitter okubhalelana khona inhlamba ezethusayo. Mihla nemihla le inzondo ikhanya iqhela osokubangele ukuthi abanye bazibuze ukuthi kungabe kubangelwa yini. Le inkulumo ekhanya ivame kuntsha eyiyo ekhononayo kakhulu ngokusilela kwemisebenzi. UNkosazana Ntombizodwa Nkomo, isifundisi ekolishi ye-University of Zimbabwe, uthi akasela themba lelakusasa elihle.
Hayi, sikhathele bakithi, sikhathele ngali government. Karese sikolo, karese inchovi yadura, ukuya esikolo kuyadura, izindlu lapho esihlala khona kuyadura, yonke into iyadura bakithi, ukudla kwakhona esikudlayo kuyadura lakho. Asisakwazi lokuthi sibheke ngaphi, asilala themba lokuthi nxa uqeda isikolo uyawuthola yini umsebenzi mbena wowutholi. Labantu bakhona bakhanya abanyikinyeki ukuthi besitshengisa ukuthi bale ndaba lathi.
Impumela yophenyo lwekhomishini eyayikhokelelwa ngumnumzana Halima Mohlante ngembangela yodlakela olwenzakala mhlaka 1 Ncwabakazi ngomnyaka odluleyo layo yaveza lenzondo ekhona phakathi kwesizwe yaxwayisa inkokheli ukuthi zimanyanise uZulu. Uhulumende wasungula ikhomishini ye-National Peace and Reconciliation Commission, NPRC, yona okumele ibone ngokukhumisana umlotha phakathi kwabantu beZimbabwe, kodwa umumo wezomnotho elizweni ubikwa usenza lokhu kube nzima. Umnumzana Ngqobani Chuma oyinhlakamuzi saseHarare uthi NPRC kumele ibonakale imanyanisa uZulu ikakhulu ngesikhathi izinto zinzima elizweni njengamanje.
Abantu bazondile phandle ngapha, isimo selizwe lapho esikhona asimanga kahle, ukuphila kwakhona kunzima, lokho kwenza abantu bazonde sibili.
Kodwa ingcwethi kozombusazo umnumzana Richard Mahomva uthi uZulu akumelanga ajake ukusola.
Okokuqala okuqakathekileyo okufuze sizibuze khona ukuthi i-NPRC umlando wayo ungoweminyaka emingaki, njalo bese sizibuze ukuthi yona i-NPRC isungulwe nini. Njalo singawukhangela konke lokhu siyabona ukuthi i-NPRC kathesi isasemsebenzini wokuthi ilungise izinto njengokuphiwa umlando wayo. Yikho ke ukuthi sijahe thina sithi bayaphuza lokuthi abayenze umsebenzi, ambona kuyinto emqoka ngoba i-NPRC izama ukuthi ilungise uhlupho olwayekelelwe kweminyaka eminingi edlule lichi.
Lokhu kusekelwe ngomela imangwe edalela ephalamende engowezanupf umnumzana obedingwa Mguli othi kumele abantu beZimbabwe babekezele ilizwe lisalungiswa.
Khona ukulungisa ilizwe ukuthi liqonde into eza letha ubuhlungu ebantwini, ngoba ukutshona siyengana ngamandla kumbe uhulumende ebhadalela abantu izinto ukuze uhambe kuhle kuyayenza ukuthi umkhonomo ungakhulu. Upresident wethu welizwe wahle wasitela belo minister we-finance bengcedisana bezithi bakithi, sizafuna ukuthi umkhonomo wethu tshintshwe ube muhle, kodwa akusoze kube mnandi ekutshintsheni from indube kwesinyizo zesiye ebuhleni. Akusoze kube mnandi, sizadlule bubini kulabanye abazafanele besekhrisi.
Siyabonga Gibson Bebe, isikhathi sesidliwe ngumangoyesi, kodwa singakehlukani ngesikhangele inhloko zendaba.
abe commission ebonango ukuletha ukuthula lokukhumisana umlotha bahlangane labenhlanganiso ezithiyeneyo kobulawayo bexoxa ngegugurawundi. Abasakhulayo abangamachumi amane lambili abeZimbabwe sebelungele ukuza ngapha kwele Melika phansi kohlelo lweYoung African Leaders Initiative. Inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi amaGamated Rural Teachers Union isola ukuthunjwa lokutshaya komkhokheli wayo umnumzana Obed Masaraore. Silugqiba ke lapha uhlelo.
Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe. Zimbabwe.